manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le istudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniru akanaka vatereri tinosangana zvakare maniru anasi uri musi wemuvhuro kukadzi 22/2021 makaterera ku studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndakarwara zvikurusa COVID yoyi. Saka kune vamwe vasati varwara I think is best kuti tivaccinate kuitira mangwana because COVID is something else. Inorwadza.
Vanhu vana vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro apo chirongwa chekubaya vanhu nomba yeCOVID-19 chakatangwa muHarare svondo rapera choparurwa mune mamwe matunhu nhasi. Mukuru anoona nezvezvirwere zvekutapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Poshia Manangazira vomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuita zveuori. Nengo dzeMDC Alliance gumi nembiri dzakasungwa nemusi wemugovera dziri pamahofisi ebato iri muchinhoi dzopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mumwe mutambi ari kuEngland Andy Rinomota oramba kuuya kuzotambira chikwata cheZimbabwe Warriors. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano nhasi raparura urongwa hwekubaya vanhu nhomba yeCOVID-19 mumatunhu ose enyika. Chirongwa ichi chakatangwa muHarare nemusi wechina svondo rapera. Vange vachibayiwa nhomba iyi vanosanganisira vakoti, vana chiremba, vamwe vashandi vemuzvipatara uye vatori venhau. Mutori wedu wenhau Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Chirongwa chekubayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 kwevanoshanda mune zveutano mudunhu reBulawayo chaparurwa nhasi pachipatara cheUnited Bulawayo Hospitals kana kuti UBH uye vamwe vange vachibayiwa pampilo paInguchani uye nepachipatara chinoshanda chakazvimirira cheMater Dei. Mukuru weHealth Services Board, Dr. Paulina Skosana, ndio vatanga kubayiwa vachiteerwa nevakafano bata chinzvimbo chemukuru weUBH, Dr. Narcissus Dzvanga, pamwe nevakafano bata chinzvimbo cheProvincial Medical Director wedunhu reBulawayo, Dr. Welcome Mlilo. Dr. Dzvanga vaudza Studio 7 kuti chipatara chavo cheUBH chapiwa nhomba dzinosvika chiuru nemazana manomwe, idzo vati dzinokwana kubaya vashandi vose vari pachipatara ichi.
Madosa auya ndeyekuti musenzi wese paUBH anokwanisa kuva nadosi rake. Asi shoko guru nderekuti hazvisi kumanikidzwa. Programu yacho ichange ichimhanya kwesvondo rese. Saka kana muchiona kuti musi wekutanga hamudi kubayiwa, mukona zvara rechipiri, rechitatu, rechina, rechishanu, and then kwakuzomirira dosi rechipiri ranzi rinobayiwa after 28 days. Then unenge wakuzova ndagadzira zveCOVID-19.
Va Elijah Mapranga vanoshanda sanes aid paInguchani Hospital ndomwe vashandi vepachipatara ichi vatanga kubayiwa nhomba iyi.
Understand kwavanhu kuri kusiyana. Vamwe vari kuzvitambira, vamwe vane dzimwe pfungwa kuti maybe iyo vaccine yacho ingatova pakurwara mumiri mavo vanga vasina. But ndisokuona kwandiri kuita urongwa hwakanaka. Yes, sedrug tingareacta zvakasiyana. But hazvisi zvanga regera kubayirwa izvozvo. Saka ndirikurudzira vamwe vangu vehealthy nemhuri dzedu kuti ngatitambire chirongwa ichi tibayiwe.
Vakafa nobata chinzvimbo chemutauriri weMpilo Hospital Sister Sanelisi Wenyamandi vati kunyange havo ivo vange vasati vabayiwa vanotambira kuvepo kwenhomba yeCOVID-19 sechinhu chakakosha zvikuru pakudzivirira kupararira kwechirwere ichi.
Ndakarwara zvikurusa COVID yoyi. Saka kune vamwe vasati varwara I think is best kuti tivaccinate kuitira mangwana because COVID is something else. Inorwadza, inouraya. Dai vanhu tichiteererawo tivaccinate because handioni kuti hurumende ingaita mistake yekuraisa maheath workers. I don't think so. Saka to me really kuya kwe vaccine is a relief to the nation.
Pane zvikwata zvina zvine vanhu vashanu pachikwata chimwe chete zviri kubaya vanhu nhomba mudunhu reulawayo uye zvikwata zviviri zvichange zviri pa UBH nepampilo kozotiwo zvimwe zviviri zvichange zvichifamba munzvimbo dzakasiyana siyana kusanganisira makiriniki ekanzuru zvichibaya vanhu. Dunhu reulawayo rakawana nhomba zviuru gumi nezvitatu nemazana maviri uye Dr. Mlilo vati tarisiro yavo ndeyekuti pane vashandi vanopfuura zviuru zvitanhatu vachabayiwa nhomba iyi mudunhu iri. Asi sekune dzimwe nzvimbo munyika, vamwe vagari vemubulawayo vataura neStudio 7 vati vari kutya kubayiwa nhomba yeCovid-19 sezvo vasingagutsikane kuti inoshanda zvakanaka. Mumwe wevanhu ava ndiva Moses Kumbweya, avo vati havazi kuzobayiwa nhomba iyi. Mumwe mugari va Emmanuel Ngomo vati vachambomira shoma vachimbofunga kuti vobaiwa here kana kuti kwete.
Zvina mashuwa hazvizikani, but obviously vanhu vakaita vaccine havapengi kuti vanongounza solution yekuti nanzi itaiso. Saka for me personally, as time goes on, I think I will try it out.
Parurwa kwechirongwa chekubaya vanhu nhomba munzvimbo dzakasiyana siyana kunoya mushure mekunge nyika yawana chipo chenhomba zviuru mazana maviri kubva kunyika yeChina. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vabvuma parunhare kuti chirongwa ichi chatanga munzvimbo dzakasiyana siyana munyika, asi vati vange vasingakwanisi kutaura kuti vanhu vangani vabayiwa pazuva ranhasi sezvo vange vasati vave neruzivo urwu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Tichiri panyaya iyi, Mashonaland West yaparurawo chirongwa chekubaya vanhu nhomba nhasi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vashoma ndivo vauya kuzobayiwa nhomba iyi pachipatara chikuru chemuchinoi, zvekuti nenguva dza12 masikati pange pabayiwa vanhu vana chete. Pavanhu vana ava, vaviri ndivana mukoti vepachipatara chikuru chemuchinoi, mumwe mukuru mubazi rezveutano kuHarare, Dr. Maxwell Hove, pamwe nemutapo wenhau mumwe chete. Dr. Hove vanoti vauya kuzobayiwa nhomba semucherechedzo wekuti kunyange vakuru vezveutano vane chivimbo nenhomba iyi, kwete kuti vari kungotumira mishonga kuzobaya vamwe.
Vashandi vedu vepachipatara pano nevemudistrict ino kuna kuprovinsi vanogona kufarawo vachionawo kuti vakuru vavo vari kuvaccinate.
Patabvunza kuti vanhu vane makore api vanofanirwa kubayiwa nhomba, sezvo paine kusanyatsonzwisisa kuti sei mumwe wevatevedzeri wemutungamiri wenyika uye vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vakabayiwa ivo vaine makore anodarika makumi matanhatu. Dr. Hove vanoti kana munhu aine utano hwakanaka anogona kubayiwa kunyange ave nemakore anodarika makumi matanhatu.
Kumberi uku vaccine iri kubayiwa munhu wese anenge achikwanisa kubayiwa, pasina atinoti aya macontraindication, kuti kana uine chimwe chirwere chauri kurwara ipapo ipapo chiri kutoratidza kuti une fifa, ivavo ndo vatinogona kuti aiwa ichikumira fifa yako itange yadzikira. Asi kana uri wakangosimba kana uine uri mushandi wezveutano uine 60 years dzatidzodzo kana kupfuura vaccine razvona pana chirishati.
Mumwe wevabayiwa nhomba nhasi sachigaro wavana mukoti mudunhu reMashonaland West vakuda kwashe kukanai, vanoti vatanga kubayiwa nhomba senzira yekukurudzira nhengo dzavo.
Ndaona zvakakonzera kutange ndingowana vaccination yacho, dziviriro yacho, kuitira kuti ndigone kumobhilaiza, ndigone kumotivhera vanhu vanoteera nechaungwa chinoteera kumashure kwavo.
Vanhu vanosvika zviuru zvitanhatu vanoshanda nevanhu nguva dzakawanda kana kuti frontline workers vanotarisirwa kubayiwa nhomba pachikamu chekutanga mudunhu reMashonaland West. Dunhu reMashonaland West rakapuhwa majekiseni enhomba anosvika zviuru gumi nechimwe chete, kunyange vaitarisira zviuru gumi nezviviri. Tombotarisa nhau dzanga dziri mumatare. Mukuru anoona nezvirwere zvekutapuriranwa mubazi rezveutano, Dr. Posha Manangazire, nhasi vamiswa pamberi pedare ramajistrate muHarare vachipumirwa mhosva yekushandisa zvisizvo mari yekudzidzisa vanhu mazana masere basa rekudzidzisa vanhu nezveCovid-19 munyika. Mune imwewo nyaya, nhengo dzebato reMDC Alliance 12 dzakasungwa svondo rakapera nemugovera dzamiswa pamberi pedare dzichipomerwa mhosva yekutyora mutemo wecovid-19 nekuungana zvisiri pamutemo. Asi nhengo idzi dziri kuramba mhosva iyi dzichiti dzaironga zverufu rweimwe nhengo yavo. Mutongi wedare raMajestic Muchinoi, amai Tracy Muzondo, vapa nhengo dzeMDC Alliance idzi mukana wekubvisa mari yechibatiso nekubvisa madhora zviuru zvishanu pamunhu kuti dzitongwe dzichibva kumba. Ndakamirira Studio 7 Muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Zvichakadaro, uwandu hwevanhu vari kufa nekubatwa nechirwere checovid-19 huri kuramba uchiderera, uye bazi rezveutano rinoti nezuro kwakafa vanhu vana nechirwere ichi. Izvi zvinoreva kuti vanhu vafa kubva chirwere ichi zvachatanga kupararira gore rapera vave chiuru chimwe chete nemazana mana ane makumi matatu nematanhatu, kana kuti 1436. Nezuro vanhu makumi maviri nevasere, kana kuti 88, vakabatwa nechirwere ichi, zvasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru makumi matatu nemashanu nemazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu, kana kuti 35,796. Vanhu makumi maviri nevapfumbamwe, kana kuti 29, vakapora kubva kuchirwere ichi nezuro. Vanhu vachiri kurwara zviuru zviviri zvine mazana maviri nemakumi matatu nevashanu, kana kuti 2,235. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana masere, kana kuti 3.8 million, vabatwa nechirwere checovid-19 muAfrica. Vanhu vafa vadarika zana rezviuru rine zana nemumwe nemakumi mashanu nevatatu, kana kuti 101,053. Vapora muAfrica vadarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu, kana kuti 3.3 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Dunhu reSadak ndirozve rine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi muAfrica, vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere, kana kuti 1.8 million. North Africa ine vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika zana rine gumi nemumwe remamiriyoni, kana kuti 111 million. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana mashanu, kana kuti 500,000. Vabatwa nechirwere ichi vachidarikawo mamiriyoni makumi maviri nemasere, kana kuti 28 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana, kana kuti 2.4 million. Asi vapora pasi rose vachidarika mamiriyoni makumi matanhatu nemaviri nezviuru zvinomwe, kana kuti 62.8 million. Mashoko atumirwa Studio 7 nasi kumibvunzo yatakatumira sangano reEuropean Union, vakuru musangano iri vanoti pazvirango zvavasiri kunyanya kumanikidza, kana kuti suspended sanctions, varipo mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, mukuru wemauto vaValerius Banda, uye mudzimai wevaive mutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Vanhu vanenge vatemerwa zvirango neEU havabvumidzwe kuenda kana kuita zvemabhizimisi nenyika dziri mugungano iri. Asi EU inotiwo yakazvipira kuita hurukuro neZimbabwe mushure mekunge nhaurirano dzaida kuitwa muna zvita gore rapera dzakundikana kuitwa nekuda kwechirwere checovid-19. EU inotiwo matare ayo anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika ndiwo anouya nezvisungo panyaya dzezvirango. Tedzeri wempepeti webepa naure Daily News vaMaxwell Sibanda, avo vakashaya nezuro manheru mushure mekurwara nechirwere cheshuga, varumbidzwa nevamwe vavo semunhu aiva akazvininipisa uye aigona basa rake. Godwin Mangujga anotipanya inotevera.
Muzukuru wavasivanda Belinda Chivije auza Studio 7 kuti vasivanda vairwara neshuga izvo zvakaita kuti itsvo dzavo dzitadze kushanda. Anoti vasivanda vakaendeswa kuchipatara nemusi wechitatu apo utano hwavo hwakaramba huchidzikira.
Saka pachakabva pavisiting hour emanheru takamba tanzi nachiremba tiva transfer vachinoitwa dialysis. Atakashika takamba isisi takamba taenda ku Avenues. Yeye ni drop Avenues Clinic. Patakashika ku Avenues Clinic tikaita paperwork and everything. Ambulance number 2 minutes inovatora kubva kusebabe kuti vachiuya ku the Avenues Clinic. Saka tichiva ambulance ichishika vakamba vanzi vashaika vari mu ambulance. Ana chiremba vakati vambotry kuva resuscitate but zvakaramba.
Muzvare Chivije auza Studio 7 kuti vasivanda vacharadzikwa kumusha kwavo kuzvichemo kuchivhu nemusi wechitatu.
Zvichireva kuti mangwana bhodhi ichasimuka kubva kuno kwarare ichienda kumusha kuchivhu. Then yonorara musi wechipiri vozomuka vachivigwa musi wechitatu.
Sangano reMedia Alliance of Zimbabwe kana kuti MAZ ratirarasikirwa zvikuru nekushaya kwavasivanda richiti munhu aifarira basa rake zvakanyanya uye achifarira nyaya dzemimhanzi nemitambo. Mazi yativo vasivanda munhu akaita basa guru panyaya dzekukurudzira kuvandudzwa kwemitemo yekutapwa kwenhau munyika. Vari mumasangano akaita seMAZ, National Editors Forum pamwe neMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe. Vasivanda avo vange vave nemakore anodarika makumi maviri nemashanu vari mubasa rekutapa nhau munhu wairemekedzwa nenyaya yekudzidzisa vatapi vechidiki basa. Varegan Mashavave ndemumwe vatapi venhau anoti akadzidziswa zvakawanda navasivanda.
Maxus Banda angari andikati one of the senior editors atatasara nhau mujournalism fraternity. Saka kushaya kwavaita vasivanda gebra uchanetsa kuzadzisa vaigona kunyora uye angari munhu aida kudzidzisa vechidiki vachangopinda mujournalism. Saka tarazikirwa zvikuru. Ndinongoti mhuri yaiko vasivanda tiri kuchema nemi nekushayika kwaita mukoma Max.
Imwe nhengo yekomiti yeNational Editors Forum vaBarnabas Tondlana vatsananguravo mufi semunhu aive akazvininipisa. Mutungamiriri weZimbabwe Union of Journalists vaMichael Chideme vativo vasivanda ndemumwe vapepeti venhau vakuru vange vasara munyika uye vange vakatarisira kuti vasivanda vaende kunodzidzisa kutapwa kwenhau mumayunivhesiti.
Maxo anga ari munyori uye mufundisi wevatapi venhau vakawanda. Kune vatapi venhau vakawanda vari kupa uchapupu hwekuti vakapfuura nemaoko aMaxo. Vamwe vachona vatoo maeditor kumapepa nhau avanoshandira. Vamwe vachona vatore mapepa nhau avo avakaita zvichibudikidza nekupfuura nemaoko maMaxo.
Vasivanda avo vange vave nemakore makumi mashanu nematatu ekuberekwa vakatanga basa rekutapa nhau muna 1994 uye vakashandira mapepanhau akawanda vasati vaenda kuDaily News. Vasiya mudzimai nevana vatatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakadomwa kuve muchuchusi mukuru wehurumende yeAmerica vaMerrick Garland vari kutarisirwa kuti vachaudza nhengo dzedare reSenate kuti vakazvipira kuchuchisa vanopfurikidza mwero nekurwisa hurumende apo dare iri richavhota kuti rovatambira here kana kuti kwete. Izvi zvinotevera kurwiswa kwedare reparamende iri reCapitol Hill muWashington DC nevatsigiri vevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump avo vairamba kutambira zvainge zvabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika. VaGarland avo vane makore makumi matanhatu nemasere ekuberekwa mutongi mudare reWashington DC uye vakambosarudzwa kuita mutongi wedare repamusorosoro reSupreme Court nevaive mutungamiri wenyika vaBarack Obama, asi nhengo dzedare remaRepublicans muSenate dzakaramba kuvatambira. Sangano reRed Cross neRed Crescent Societies riri kutsvaga mari inosvika mamiriyoni mapfumbamwe nezviuru mazana mana kana kuti 9.4 million yekubatsira mukurwisa chirwere cheibhola kunyika dzekumawirira kweAfrica. Nyika idzi dzinosanganisira Guinea, Liberia, Cote d'Ivoire, Mali, Senegal neSierra Leone. Izvo zvinotevera kufa kwevanhu vaviri nechirwere ichi kuDRC. Muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveutano, mamwe madzimai anogara kunzvimbo dzichangova kwadzimba anoti ari kuda rubatsiro rwekuti akwanise kuwana mapiritsi ekuronga mhuri munharaunda dzavanogara, sezvo zviri kuvaomera kuwana mabhazi anovasvitsa kumakirinika ari mune dzimwe nzvimbo dzine makirinika kana kuti mafamasi. Nhamo iyi yauya mushure mekunge hurumende yapa kurudziro yekuti vanhu vagare mudzimba senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Amai Nyarai Musaigwa vanoti kuvharwa kwakaitwa nyika kuri kuita kuti mafambiro ekunotenga mapiritsi ekuronga mhuri anetse, sezvo vasina matsamba anodiwa nemapurisa anoratidza kuti vanotora mapiritsi aya kuitira kuti vabvumidzwe kupfuura pamaroadblock.
Do I really need to go and get a letter? Yekuti mapurisa ndoda kunotsvaga mapiritsi efamily planning. Ndoenda sei kunotora palockdown pacho? Nekuti tiri kutotyawo kuti ana baba mudzimba mukavaudza kuti handisi kushandisa, hapana kana help yaano.
Mukuru weWomen's Action Group amai Edna Masiwa vanoti ichokwadi kuti madzimai ari kushaya kuti vowana sei mapiritsi ekuronga mhuri, nokuti vari kudzoswa pamaroadblock pavanenge vave kuda kunoatenga kumakemisti.
Vanogona kuzoita pamuviri pasina kurongeka zvinozokonzera zvakawanda akafanana nekubviswa kwenhumbu zvisiri pamutemo.
Amai Masiwa vanoti vari kushanda pamwe chete nesangano repopulation service Zimbabwe kuti vakwanise kupindawo munzvimbo dzisingasvike zvirongwa zvekuronga mhuri. Nyanzvi munyaya dzezvembereko vaDennis Mlambo, avo vanoshanda kukliniki yeSpeedhouse iri pasi peZimbabwe National Family Planning Council, vanoti huwandu hwevanhu vari kuuya kuzotora mapiritsi hwadzikira zvakanyanyisa, uye vanoti makadhi avanotora nawo mapiritsi ndiwo anoita kuti vabvumidzwe nemapurisa anomira pamaroadblock. VaMlambo vanoti nechikonzero chokushaya mabhazi ekufamba kuuya kuSpeedhouse, madzimai akawanda vachavhiringika kuronga mhuri dzavanoda, izvo zvinozoguma vamwe vave kuzobvisa mimba nenzira dzisina hutano. VaMlambo vanoti makiriniki ekanzuru aimbosiwana mapiritsi kubva kusangano ravo, asi makiriniki aya ave kupiwa mapiritsi bva kudura remapiritsi rinonzi National Pharmaceutical Company, rinova ndiro rinoendesa mapiritsi aya kuzvipatara kana makiriniki ehurumende. Dr Moses Macheka, avo vanoshanda zvakare paSpeedhouse Clinic, vanoti mapiritsi ekuronga mhuri haadhuri zvekuti padhora rimwe chete unowana matanhatu. Chiremba vanoshanda vari pasi pekanzuru Dr Kudzai Masunda vakaudza Studio 7 kuti mapiritsi ekuronga mhuri vanavo zvokuti vakakurudzira vose vanoda kuronga mhuri dzavo kuti vaende kumakiriniki ose ekanzuro yeHarare. Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chidema vakatsinhirawo mashoko aDr Masunda vachiti vose vanosiwana rubatsiro kumakiriniki ekanzuro vakasununguka kunopuwa mapiritsi.
Vamai vanoda matablets efamily planning vagara vachitora kukanzuro vanokurudzirwa kunzi varambe vachienda kunotora kunyanyanyanya panguva ino ilockdown.
Izvi zvinoreva kuti amai Musaigwa, avo vaimbogara kukuwadzana extension kwavaitenga mapiritsi aya pamisika, vanofanirwa kunopiwa kadhi kumakiriniki ekanzuro eHarare kana kuSpeedhouse kuti zvivaitire nyore kufamba pamaroadblock. Asi dambudziko riri kusangana naamai Musaigwa nemamwe madzimai akawanda munyika vagere munzvimbo itsva dzisati dzave nemakiriniki nderekushaya chokufambisa kuenda kunzvimbo dzinopiwa mapiritsi aya, nokuti mabhazi haasi kufamba sezvaimboita nyika isati yavharwa, uye mapurisa ari kuvadzosa kana vasina makadhi anoratidza kuti ichokwadi kuti vari kufambira mishonga yekuronga mhuri. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauri wemapurisa vaPaul Nyati kuti mapurisa achaita sei nedambudziko riri kusangana nemadzimai akawanda aya. Sangano reUnited Nations Population Fund rinopa mishonga yekuronga mhuri pachena kusangano reZNFPC, uye rinoti kuronga mhuri ikodzero yemudzimai wese nokuti anofanira kuita mwana panguva yaanenge azvisara. kuparudzira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Muna uzedu zemitambo, Andy Rinomota, uyo anotambira Reading mu English Championship, aramba kutambira nyika yemadzitate guru ake yeZimbabwe makwikwi eAfcon neWorld Cup. Mike Okariati anotipanya inotevera.
Manager wema Warriors wa Wellington Mpandare, vanoti vataura na Rinomota kuti auye kuzotambira nyika mumitambo yeAfcon 2021 neWorld Cup 2022 asi mutambi uyu aramba. Studio 7 haina kukwanisa kubata Rinomota kuti tinzwe divi rake. Mutambi uyu uyo akaberekerwa muLeeds muEngland anokodzera kutambira Zimbabwe kana England, nekuti baba vake ndeve muZimbabwe, amai vake vari vemuBritain. Vampandare vari kutaura nevatambi vari kudiwa kuzotambira Zimbabwe kutanga nemitambo yeAfcon neBotswana musi wa 22 kurume, pamwe neZambia musi wa 30 kurume. Mumwe mutambi wemuno Mark Awley Bon weQueen's Park Rangers muEngland Championship, imomo haasati abuda pachena kuti anoda kutambira Zimbabwe here kana kuti kwete. Asi vamupandare vanoti mukana wekuti Bon atambire nyika waka vhurika.
Nyaya Boni tichaona kuti kawana mukana kana achiri kutambwa zvakanaka tinomutarisa uyo otambira nyika.
Asi vamwe vatambi vemuno vakaberekerwa kuEngland vakaita satendaidarikwa kundai benyu Jordan Zemura na Adam Chicksen vazvipira kutambira nyika yavo. Munyori wezvemitambo Leopold Munende anoti murairidzi wemaWarriors Zidravik Lugorusik akakwanisa kunzirwa vatambi vese vari kuda Zimbabwe inobudirira kuenda kuAfcon.
Akakwanisa kuunganidza maplayers edu vana Kama vese vana Musona nana Kadio nana Kamba, tokwanisa kuti at least tikamukwanisa kuti takwanisa kuenda kuAfcon torwisawo kuenda kuWorld Cup.
Pari zvino Zimbabwe iri pachinhano chechipiri nemapoints mashanu pasi peAlgeria iyo iri kutungamira gungano iri. Botswana ine mapoints mana, Zambia ine mapoints matatu. Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndizvo zvinoenda kumafainari. Zvichakadaro, chikwata cheFC Platinum chakaburitswa makwikwi eCAF Confederation Cup mushure mekurwa zvekare 1-0 neASC Jaraf yekuSenegal mumutambo wechipiri wakatambirwa kuSenegal zvekare nezuro. Mumutambo wekutanga muHarare, FC Platinum yakakundwa 1-0 zvekare, zvichireva kuti yabuda nezvibodzwa 2-0 mumitambo miviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk kuna 8 p.m. nasi tirikutarisa nyaya yechirwere cheCOVID-19 neurongwa hwekubaya nhomba hwatanga matunhu akawanda nhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu vana vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro apo chirongwa chekubaya vanhu nhomba yeCOVID-19 chakatangwa muHarare svondo rapera choparurwa mune mamwe matunhu nhasi. Mukuru anoona nezvezvirwere zvekutapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Posha Manangazira vomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva ine chekuita neuori pakushandiswa kwemari yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Nengo dzeMDC Alliance 12 dzakasungwa nemusi wemugovera dziri pamahofisi ebato iri muChinoi dzopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.